vanofungidzira kana tichi shungurudzira nekubatikana kuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid vari kuramba vachiwedzera zuva nezuva. Maresults ari kubuditswa neministry yakuratidza kuti makesi zvedu ari kuramba achikwira. Tinozikanawo futi nenyaya yekuona kuti matesi ari kuitwa anenge mashoma. So tiri kutofungira kuti chirwere chinogona kunge chakatopararira zvakanyanya kudarika vatiri kuwana, nekuti hatisi kukwanisa kuita matesi akawanda sezvatingange tichida tichiti.
Tiri kuonawo kuti zvino vanenge vari kunyanya kuburitsa uwandu hwematesi ari kuitwa pachishandiswa nzira inonzi yePCR pane ARDT yambenge ichiitwa. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ya, pari zvino matesi ari kunyanya kubuda ndeyePCR, nekuti PCR ndiyo yatinoti diagnostic, zvino inoreva kuti inobata chirwere. ARDT vamwe vari kuishandisa vachiti inoita yatoti screening, kuti chero ukateswa neARDT chero ukabatwa uri positive hati rekodha as a positive case, but tinobva tafeya kuti inoitwa PCR zvakare. So pari zvino vari kunyanya kufokasa nenyaya yekuti pange vachiita PCR iyoyo. Marapid makisi achona zvakare anenge asiri kunyanya kuwanika zvakare muzvipatara zvedu. So ndo ivenuari marapid acho asiri kuti akawanda, nekuti makisi acho mashoma. Uyezve even maPCR achona makisi achona mashoma and munhu wese haasi kukwanisa kuwana access yekuti atestwe. Saka pari zvino tiri kungotesta vanhu vatinoti priority, vanhu vanongana masimptoms vari kurwara, uyezve vanhu vanoshanda muchipatara.
Muri kuti imi zvikwanisiro izvi zvishoma zvinosiya papi hondo yenyika yekurwisana nechirwere cheCovid-19?
Nyaya yemakiti harisi dambudziko riri kuwana Zimbabwe senyika chete, pati pasi rose nyika dzose dziri kutambura nenyaya yekuti dzikwanise kutesta vanhu zvakakwana. Mukatarisa even kunana America, kunana UK, nyaya iyoyo nyaya yekuti saiiri kunesa vanhu vachiti varida kutestwa but vasini vakwanise kuwana matesting facility. Ndo zvimwe chete zvokuitikawo muno muZimbabwe. Zvikwanisiro zvokuti vanhu vakwanise kutestwa hazvisi kuwanikwa. Matesting kits achona kuita kunesa muworld mese. Ndo dambudziko ratinaro rekuti hatingakwanisi kutesta munhu wese. Hazvisi kuita nekuti even dzimwe nyika dzakabudirira dziri kutotadzawo kutesta vanhu vadzo. Saka pari zvino tiri kunyanya kufokasa nekuti matesting ange achienda kune vanhu vatinoti mapriority.